Gwaro iri riri kuburitswa takatarisana nekuti kwava kukwana mazuva zana mutungamiri wenyika agadzwa nehurumende itsva yeZimbabwe. Richitarisa kunhoroondo dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe uyewo nemukana uripo nehurumende itsva yakagadzwa kuti ivandudze machengetedzerwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Tinoziva kuti bumbiro remutemo renyika rakadzikwa muna Mei wegore rineiri rinovimbisa kodzero dzakawanda kuvana veZimbabwe, asi mitemo iripo mizhinji yakafanana nePublic Order and Security Act, Access to Information and Protection of Privacy Act, inorakidza kuti haidyidzani nebumbiro guru remutemo wenyika. Saka gwaro riri kukurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko akadaro.
Tinoona kuti pagwaro renyu makatara makore kubva mugore rino ra2013 kusvika mugore ra2018. Chii chamune muchitarisira mukati menguva iyoyi ingaita makore mashanu?
Makore mashanu aya anotarisa kuti ndo makore mashanu hurumende yakagadzwa musi wa22 August. Saka mugwaro riri kuti kune zvinhu zvinodwa kuitwa nekukurumidza kuti vanhu vave vadzikise kodzero dzavo zvokuvambidzwa kwemutemo. Uye gwaro rinoona kuti kune dzimwe kodzero dzinogona kuti torei nguva yakati kuti zvizadzikiswe. Saka pane zviri mugwaro zvinoti zvinoda kuzadzikiswa munguva pfupi inotevera, kwozouyawo zvimwe zvinoda kuti hurumende ironge urongwa hwokuti ichazadzikisa sei mumakore mashanu ayakapiwa nezvizvarwa zveZimbabwe pasarudzo.
Iyo hurumende ine zvikonzero here zvairi kupa zviri kuita kuti inonoke kuwandudza kuri kutarisirwa neveruzhinji uku?
Zvikonzero chaizvo hapana chatichapuwa, asi mumasvondo apfuura tinainzwawo kuti vamwewo vari muhurumende vanenge vari kuona rimwe dambudziko iroro. Ndinoziva kuti musvondo rapfuura gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJonathan Moyo vaitotaurawo kuti nyaya dzekuti vanhu vanosungwa, kunyanya vapepeti venhau kunzi vataura zvinhu zvingadziya zvemanyepo vachisungwa vachishungurudzwa dzinofanirwa kuti dzigadziriswe nekuti imhosva dzinobuda muAccess to Information and Protection of Privacy Act. Tinoonawo kuti gurukota rezvemutemo vamunangagwa vaitaurawo kuti nyaya yedeath penalty kana kuti mutongo wokuuraya munhu unoda kuti uvandudzwe tizadzikise kodzero yeupenyu hwemunhu kuti mutemo iyoyo ubviswe. Izvozvo mashoko ari kubuda mumakurukota ehurumende, asi seAmnesty tinoda kuona vachienda kudare reparamende vachiisa mitemo iyi kuti ifambidzane nebumbiro remutemo wenyika